zvinongo zvinzwa pama dandemutande social media kuti kune tamba yakabva kuminista of local government yakanyorwa naminista vachishando ichizivisa kadziro kuti ndinge ndichimira basi nekuti ndiri kunzi handisisi nhengo ye-CCC. Zvinova zvinhu zviri kundishamisa nekuti ndiri muutungamiriri hwe-CCC hwetatsoge Harare ende pari zvino handisati ndagamuchidzwa kana kugashira tsamba yekuti ndinge ndichimiswa basi. Ndiri kungonzwawo pamasocial media eWhatsApp, Twitter, Facebook zviri kutenderawo zvakadaro.
Pane zvikonzero zvitsva here zvamuri kunzwa ivo mumasocial media zvingadai zvaita kuti munge muchidzingwa hwendoni?
Chikonzero chandiri kungonzwa ndechekuti ndiri kunzi handichisiri nhengo ye-CCC, zvinova zviri kutondishamisa kuti ndinogokona kuva nhengo yebato ratakavamba chirudzi. Uye rimwe dambudziko hombe riripo nderekuti zuro uno High Court yakaita judgment yekumisa mumwewo ari kuzviita Secretary General we-CCC watisingazivi kuti anga achimira kudzinga kana kuripona vanhu vamiriri vevanhu veparliament nekumakanji. So zviri kutondikashama zvavo kuti kana paine mutongo wakagadzwa wakaiswa kudare guru reHigh Court kuti vange vachimira kudzinga nhengo dze-CCC kumaparliament nekumakanji, pane chashinja here chazovapa chimba rekuti vange vachinyora tamba yekuti vange vachindirikona?
Tichiona zuva ranhasi mashanda zvenyu zvakanaka, hapana kuita dambudziko kunyange muri kunzi madzingwa kuemea.
Zuva ranhasi zuvawo randava ndakatarawo kuti ndinge ndichitenderera munharaunda yandinomiririra ndichionana nevagari kutaura kuno ndiri kutobetserana nevagari vemunharaunda mangu kuzama kukiriya marara pane ine dhamusaiti munharaunda yekorobwa. Kutaura kuno ndopandiri iko zvino. So handisati ndasangana netamba kana kugamuchidzwa tamba iyi zvichida pamwe iri munzira kusaziva, asi zvichiri kutongondinetsa ndechekuti kunogouya tamba iriko sei kana dare guru reHigh Court rakamisa vashabangu kuti vambomira kudzinga vanhu.